manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo zvita 15/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC ndichiti rezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika vaimbova mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemitemo zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumitswa kwenhandare idzo zvaishandisa muDivision 1 Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havawirirane nezviri kuitwa muguta reHarare pamwe nemamwe matunhu emunyika zvekuti kanzuru iri kuputsira vanhu dzimba dzavanenge vakamboregwa vachivaka vachamisa vanoti zvinovashamisa kuti munhu anoregwa achivaka imba kubva pafoundation kusvika aise denga nekutotanga kugaramo ozotanga kutorerwa matano ekuputsirwa imba yake mashoko avachamisa aya anouya nguva shoma kanzuru yeHarare ichangobva kuputsa dzimwe dzimba mumusha weBelvedere muHarare ichiti vanhu ava vakavaka dzimba idzi zvisiri pamutemo ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
unorega munhu achivaka imba yake kubva pakutanga pafundisho hindo nevo rufu nevo kunosvika wapedza wochinopwanya nebhurudheza po nguva yamakapedza po mari yakapedzwa ipapo ko iye yamuri kupedza iyo yedhiziri yamuri kupedza yamakatapira munozviitirei kutadza kutungamirira mune makatarisa chinhu chakashata chichitukutuku mozoda kumhanya mhanya ravazenzi rimwe risina kaane saka izvozvo pakuona kwangu kuti nyaya yenyika yegabhiriso panoda kuchinjwa kumusoro uko kuchinjwa musoro ngadichinje magerero emusoro rasta yakagara nayo yarenza kusvika kumakumbuni haichaiti takuda yekatinyiwa tombodanyirwenta mutungamiriri mutsva vatungamiriri vatsva vane muono mutsva vane mwoyo mutsva pfungwa itsva vane maziso matsva vane maoko matsva asiwo vane mabatiro nemaitiro matsva
nyaya yehuori vachamisa idambudziko rabata chero pai muZimbabwe iri ringava basa rokunzi ringatarisirwa kuhurumende chete here kana kuti wese mwana weZimbabwe anga aine chekuita nekurwisana nedambudziko iri
aiwa kutsvaira mumba hakusi kwemunhu wose kutsvaira mumba ndekwababa naamai kana vana vachizotsvaira vanenge vati tsvairai mumba hatingangoti maziso ose maoko ose hazvina hongu tinofanira kubatirana asi zvine anotungamirira anotungamirira iyi hurumende anotungamirira ndevakapuwa kunzi vange vachichengeta dura renyika nekuti muri kudiwa muri kuita zvipfuto zvekupfukuta nyika mudura renyika mudura renyika hamusvikinana vanhu vose vose munosvipa nevayanga zvichichengetai dura renyika kunhambe dzekuti vachengete dura renyika avo vaakunopaza dura avo vaakunovaza dura ndopanonetsa kaya kuti wanzifudza mombe pasinhambo dzekuti ufudze mombe iwo waakudambura mazizo utinwa mukaka uri wega uri burwa munungazo kana kichenge kana kufuze ane kichenge kila njinji ane kichenge kila mweri mwisha ane kichenge kila kutumwe na hali meru gare mkaka wani kumumba asipati ona nivyo kutumungo tumwa kudare mwombe kuwe ndirayo uchika maoka mkaka unofana kukama wakati ya zina kete kukama wakati ya risa mgapu kwa tume ona zinei kwa isha
saka jinga gazi risuwa sei iji wa chamisa
ushema zoro hakuna unoramba kwa risa kusiri anasabi wakabuda ana usei na wakabuda kana ni ulo jingiri chiza chepo uva kaka hakuna unu garana apuno kusinda pe chino chipiki hizi nyoreli wapa madiro chino bine ya tasi ni mjiri wa sepa unyo bena saka gazi hizi chino gazi risu kutuwa mili
Avo vanga vari vaimbova mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri werimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Association ZimRights vadzikama ibere vanoti sangano ravo richange richishanda nevadare nemakurukota ehurumende mukuedza kugadzirisa nyaya yekuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Vabere vanoti sangano ravo riri pakati pechirongwa chekuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu vari kumaruva senzira yekucherechedza mabasa avanoita. Ngatinzwe hurukuro yataita navabere nezvenyaya iyi.
Zvirongwa zvakawanda zvatiri kuitawo seZimRights chekutanga chatiri kuita chandakuudzai ndechekuti tiri kuremekedza vanorwira kodzero dzevanhu. Tine mahuman rights defenders vasiri vaya vamunowanzonzwa pamhepfenyuro senyu kudai nenguva vatori nemazita amusingatombozive vari kubva kumatima nenyika. Tine gwaro guru rinonzi state of civic space zvekare ratiri kuroncha munguva iyoyi yatiri kupemberera. Mugwaro irori tinotarisa mashandiro emasangano anokwana iwo 67 munyika yeZimbabwe tivananganidza tichibvunza kuti mashandiro amuri kuita inini semasangano akazvimirira ega ndeasi matambudziko amuri kusangana nawo.
Mataura imi kuti murikuchange muri kuwanikwa imi muchipembera vamwe vari kurwira kodzero dzevanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana siyana makavasarudza sei ava?
ZimRights yakatekesera nenyika yese ine matunhu anokwana 11 saka mumatunhu imomo mune mapoka anotungamirira matunhu iwayo kufambisa nyaya dzekodzero dzevanhu. Saka dunhu rimwe nerimwe rinotsvaga munhu waro anobva kudunhu ravo wavanoti mugore ra2024 ndiye akava murwiri mukuru akafambisa mberi basa rekodzero dzevanhu. Izvi ndo zvaakaita. Mazita iwayo vanouya kusangano guru reZimRights rinozikanwa nekuti National Council ndovanobva vauerengedza mazita 11 atataura nezvavo iwayo. Ivavo 11 vacho vanowanawo ruremekedzo rwavo rwakakodzera asi pa11 ipapo panozotsvagwa mumwe chete anowana ruremekedzo rwenyika yose koita zvakare mumwe chete achawana ruremekedzo rweinonzi personal sacrifice munhu uyo akaisa upenyu hwake panguva yakaomarara achisacrifisa zvinhu zvakawanda kuti basa rekurwirwa kwekodzero dzevanhu ndiye anova aita wechitwo pamusoro pevanhu 11 vatataura nezvavo ivava.
Muri kumbowanikwa muchitaurawo here nehurumende pane zvimwe zvinyunyuto zvamawanikwa muchitaura takanyanyotarisa nyaya yekodzero dzevanhu munyika?
25 November tanga tiri kuparliament tikurukura necommittee yeparliament inoona nezvesecurity defense nenhau yeinonzi iyo the Vagrant Act. Takaisa petition ikoko Vagrant Act inopa masimba kumapurisa kuti venge vachisunga vanhu ava vasina nepekugara vanowanzowanikwa vari mumigwagwa. Saka Vagrant Act iyoyi takaona kuti inotyora kodzero dzevanhu. Saka takaendesa petition yedu kuparliament ivo veparliament vakati yai titaurirani tikaenda tikanovapa umboo wakakwana wekuti mutemo iwoyu unofanira kuti unge uchibviswa. Iko zvino gwaro ratiri kuparura restate of civic tichariisa zvekare pamberi pehurumende tiine chikumbiro chekuti hurumende kubudikidza neparliament vaumbe inonzi iyo round table on the protection of civic space yatiri kuti muzirungu a nation building approach to civic space yakatosiyana zvikuru nepvo bill inoona masangano akazvimirira ega senge vavengi. Round table yatiri kukumbira hurumende iyi inotora masangano akazvimirira ega semapartners mukuvaka nyika ine runyararo. Saka hongu tinoshanda nehurumende panhau yekukurudzira kodzero dzevanhu nekuti ndivo vatinoti the primary duty bearer.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Vadzika Maibere, vachitaura nesu vari muHarare. Vatereri yechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopiwa na Taboka Ncube we Studio 7.
Nokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Nicole Chabata avo vakatadza kunyora maexams eolevu mushure mekunge vasungwa vari pamwe chete nava Jameson Timber veTripleC nevamwe vechidiki. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndakasangana nematambudziko akawandisa asingaiti ekuti taka unopedzera wa confused brain dzako taingotukwa usina zvawaita uchingoharaswa hapana kana chinjavaita chiri normal maingotukwa. Also patakarohwa handiti vaititora mavideos so those videos vaiti vakamaona vaitanga kutituka vachiti pamwe mazita ekuti hazvasi right vakati abuse asingaite kana kwatikaita everything waingoti mapeni kuti vakaitika kanga chinhu vanongoti ndimi vaita chichaitika ndimi ameno kuti nei cause pamwe maiso shamwari yama it should be shamwari yama ititi vakaita demonstration vajeri and that day tatenda kucourt but vaiita that demonstration yakauya ikanzi matripus ya demonstrator wati wati takatukwa tikadirwa magumbeze mvura and we had to sleep takamira kurimira usiku wese usvika kwachena cause chisori chatairara ichocho chinenge chadirwa mvura mvura ichingoyerera magumbeze ese akaita kutota hapanana chinenge chiri chisvinu.
Turinzwa kuti wakatadza kunyora maexams gore rino. Chii chakanyatsoitika chakakonzera izvi uyezve zvakakukanganisa zvakadii izvi wakatarisira kuti uchaita sei kuti uende mberi?
Nyaya yemaexams yakandikanganisa asingaite. Yakandikanganisa kuzi ndakasungwa patime yataiita makala ndo aisho ndo time yataitotanga tanga kunyora makalas edu. And by that time ndobva ndasungwa. ndakazama kukumbira kuti ndokumbiro access yekuti ndinyore makalas angu apota chiuya ndichinyora ndichidi vakandirambira. Ndakakumbira futi even mabooks ekuverenga what vaindirambira everything but zvemamwe zvaitouya angu vairamba. So ndakazongogara but zvakandi affect asingaite cause like now ndakumirira next year January kuenda kuchikoro and so forth zvanasina kuplana and patime yandakabuda time yanga itoripo yekuti ndaigona kunyora makala ndikatonyora but zimusekenga nditi makala tapedza kumaka and by that time kuchikoro makalas aitomakwa asati asubmita zvodai vakagonawo ndipa mukana wekuti ndainyora those colors even 1 week and so ndaigona kunyora makalas angu ndikafinisha ndononyora since ndaivenge ndaregista ndaitononyora zvikabudirira but vakandirambira. Ndikazokumbira malayers angu akandinyorera tsamba yekuti ndishandise that money kuzonyora next year June. Ende vakati tanzi mukatenga airtime yenyu mimi. Matenga airtime yenyu mukairasa kana kuti katota yaendwa nemvura. Makambodzokera here kuna vana vakava kutengesera airtime chiti tipe airtime yedu. Asvega zvatosira kuti avasi kuda kuti ndishandise that money next year. So ndakufana kuti tsagange mari yekuti ndishandise for next year June.
Kwa nasi togumira pano manzwa hurukuro ya taita na muzware Nicole Chabata awo wakasungwa wari pamwechete nevamwe VCCC VHDK na wa Jameson Timba. Tinokutenda ikunge mangamwine sumu chirongwa chedu cha nasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa cheve chidiki sondo rinouya tichiendera mberi nehurukuro na muzware Nicole Chabata. Ini ndini chavakanzwe ndiri mu Washington DC. Kana muchida kupinda muchirongwa chewe chidiki munogona kutibata panamba dzinoti +12023947156.
Tinotenda Taboka nekuti pachirongwa cheve chidiki iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Ndino kutingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tine hurukuro yatakaita ne mudzidzisi aitidzidzisa chitendero cheIslam masvondo apfuura ayo Imam Ishmael vari kwaMutare. Tikasira panzira hurukuro nekuda kwenguva takuvakumbira vadzoke nhasi tipedzise nhaurirano yataiita. Takange tasira pekuti magwaro api anoshandiswa muchitendero cheIslam. Titangirei ipapo. Imam Ishmael.
Muchitendero cheIslam ichokwadi tine bhuku dzene rinodaidzwa kuti Quran. Tinotenda kuti ndiro gwaro dzene rekupedzisira rine mashoko amwari rakadzikiswa namwari nenzira yerevelation kuna mutumwa Muhammad rugare ngaruwe kwavari. Naizvozvo Quran ndiro rinopaura kutara mirayiro yese yatinotevedzera sema Muslims mukurarama kwedu. Mitemo ine chekuita nekutenda, atingati mabeliefs, tenda muna Mwari, nzira dzekunamata nadzo, kugarisana nevamwe munharaunda, tenga nekutengeserana, wanano, zvekudya, kwedzero dzevanhu, nezvimwe zvakadaro tinozvitora muQur'an.
Qur'ani yamunotaura iyi inoshanduka here mukufamba kwemazuva, pane zvinowedzerwa here, pane zvinozobviswa here nekufamba kwenguva?
Chimwe chino chinodakadza kunzwa maererano neQur'an, bhuku dzene raMwari rekupedzisira, ndechekuti Mwari vakavimbisa kuchengetedza. Tinozviwana kubva muQur'an ngemechi 15:9. Kubva zvakapera kudzikiswa Qur'an, nekuti tati rakadzikiswa nenzira yerevelation, kubva zvarakapera kudzikiswa kusvika pari nhasi, Qur'an harina kunge rachinjwa, kubviswa kana kuwedzerwa zvimwe zvikamu, dzimwe ndima kana mamwe mavara. Mwari vakarichengetedza nenzira yezinyorwa, kuti rakanyorwa mumagwaro rikave bhuku rakanyorwa, uye vakarichengetedza nenzira yepiri.
Ipapo panoda kutsanangurwa zvishoma apa. Inzira ipi?
Kurichengetedza muhana dzevanhu, tingati memorization. Suno zuru zvemaMuslims, varume, madzimai, vana, vakuru vakachengeta Qur'ani rese muhana dzavo, kureva kuti vakari memorize kubva pandima yekutanga kusika pandima yekupedzisira yechi 114 verses anokwana kuita 6236.
Saka ivo vanhu vane machengetero akadai ezvimwewe zvinhu here mukurarama?
Mamwe magwaro ezvitendero kana asiri ezvitendero, kuti vanhu vakakwanisa kumachengetedza nenzira yekumaisa muhana dzavo memorization. So ndechimwe chinhu chinoyemurika nekudakadza kana takatarisa Qur'an.
Icho chitendero cheIslam ichi chakurumbira zvakadii pasi rese?
Islam iri pasi rose, yapararira pasi rose. Nokudaro munhu wese ane mukana wekuziva maererano ne Islam ari kwaari ikoko. Tinovimba kuna nyika zwara nasi yatingati haina ma Muslims. Kune nyika zinenge zine ma Muslims akawanda chose, kuitawo dzimwe zinenge zine ma Muslims as a minority, asi nyaya ndeye kuti nzvimbo imwe neimwe ine ma Muslims. Saka vanhu vakasununguka chose kuenda pamizinda ye Islam, ingava ma masjids kana kuti ma mosques, vobvunza havo zvavangada kuziva kuvadzidzi veIslam. Tinovimba vanobatsirika uye vakasununguka chose kunge vachitora gwara iri mukutsvagurudza kwavo maererano neIslam kana kuda kutevera dzidziso dzeIslam.
Aiwa, tinokutendai kwanhasi. Tigumirei pano. Vanoda kukubatai, vane mibvunzo, vanoda kunzwa zvizhinji pamusoro pechitendero ichi, vanokuwanaiwo kupi imimi?
Isusuwo tinokwanisa kuwanika pa Mutare Islamic Society number 1, 3rd Street, mudhorobha reMutare, Nare Mbozha, dzinoti plus 263-777-520-175.
Tinotenda nedzidziso yanhasi. Vateereri, ndinokutenda iwo nemi kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngativei pamwe chete zvakare svondo rinouya. Anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munau dzemitambo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League mwaka unouya zviri kuremerwa nekunzi zvitambire mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo zvaishandisa pazvaive muDivision 1. Dzichinzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvakawanda zviri kupinda muPremier Soccer League hazvina nhandare dzakakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro yePSL sezvinodiwa nemitemo yakatarwa neZIFA. Mwaka wapera, Chegut Pirates neDikita Minerals dzakatamba mitambo yadzo yese yemwaka kure nevatsigiri vadzo mushure mekunge nhandare idzo vaishandisa muDivision 1 dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yePSL. Tel 1 yakasiyayo nhandare yayo iAscot Stadium iyo yaishandisa muDivision 1 ndokunoshandisa Butter Stadium kusvikira kwasara mitambo mishoma kuti makundano ePSL apere apo Ascot yakapera kugadziriswa. Kutambira kuBaobab Stadium kumondorongezi panzvimbo yepfupa Jena Stadium muguta rayo reChegutu kunonzi kwakakanganisa matambiro eChegutu Pirates kusvika yabuda muPSL nekukundikana. Murairidzi weChegutu Pirates Maxwell Takaendesa Jongwe anoti zvaive zvakaomera chikwata chavo pamwe nevatsigiri vavo kuti svondo rega rega vaibuda muChegutu kuenda kune mamwe maguta kunotamba mitambo yavo.
Ukatarisa Chegutu yaitravela about 212 kuenda nekudzoka. Chemure esere pahomu. Yuzo travela futi kuenda away. Saka ma players pachao anoafektwa nekuramba achitravela. Kubva kwatiwo zvinodhurira masupport kuti atere machimbs kwaanenge akunza atambire.
Kutambira kure nemusha kwakakanganisawo zvekare Digital Minerals neTel 1 idzo dzakatatarikawo ndokuzopona neburi retsono apo dzakararama ndokuramba dziri muPSL mitambo yave kupera. Izvi zvakaitika mushure mekunge nhandare dzezvikwata izvi dzakanzi hadzikodzere kutambirwa nhabwu pamusoro nekomiti yezifa yedzinhandare inotungamirwa navasharif Musa mushure meongororo yedzinhandare idzi. VaMusa vanoti zvikwata zvinofarira kubatana nemakanzuru pamwe nemakambani akazvimirira ega mukugadzirisa dzinhandare nekuti ivo vari kutevera mitemo yakatarwa neCAF. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Chimusoro vanoti hudzinyiriri kurambidza zvikwata kushandisa nhandare dzazvo zvave muPSL mushure mekudzishandisa muDivision 1. Jongwe anoti zipa inofarira kurerutsa mitemo yekushandiswa kwedzinhandare kuitira kuti zvikwata zvese zvitambire pamusha.
Nyika chaiwo haina mastadiums akadaro, pane tinoti maclubs vanhu vari kuisa maresources vaomeserwe zvakadaro. Ndaifunga kuti chinonyanyokosha kuti pakangovawo nemadressing room ari nani bhora vanhu ngavaregerwe vachitambira pamagrounds avo, vopiwa mukana wekuti vagadzirise magrounds vachitambira pahupa.
Imwe ongororo ichaitwa kunhandare dziri kushandiswa nezvikwata zvichangopinda muPSL Kweko United, Scotland, Triangle neZesa Wange. Kweko United iri kushandisa Toad Stadium, Triangle inotambira muGibbo, Zesa Wange inoshandisa Chakona Stadium, Scotland yanga ishandisa Rufaro Stadium asi inonzi iri kugadzirisa Mabhuku Ground. Murairidzi weKweko United Prince Mature anoti ishuwiro yake kuti varambe vari muToad Stadium pane kuenda kubhata kana kuAscot kuGweru.
Sasi tinongokurudzirawo vakuru vedu kuti vakwanise kutigadzirira nhandare kuti tikwanise kutambira pamusha. Zvinokwanisa kutibatsirawo kuti tiwane the 12th supporter anozoita kuti titambe zvine simba kuti tiwanewo mapoints pahome kuti tibvaye.
Kukosha kwekutambira pamusha kwakaratidzwa pachena apo Simba Bhora yakatora mukombe weleague ichishandisa Wadzana Stadium mushure mekutatarika apo yaishanya nekunoshandisa Baobab Stadium kuMondorongezi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti achange achishanda nehurumende mukuedza kuita kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika. Vaimbova mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuputswa kwedzimba nemakanzuru dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Zvikwata zviri kupinda muPremier Soccer League zviri kuremerwa nekutambira mitambo yazvo kune dzimwe nhandare mushure mekumiswa kwenhandare idzo dzaishandisa muDivision 1. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC.